mabhizinesi atinawo kuhurungwe tine maprojects atiri kuita akasiyana siyana. Tine project yemabua goats, tiri kuita ukudzi maroad runner, uyezve tiri kuita project yenguruve as well. Kozoti tine mahosel hardware, zvigayo, tine marestaurants kuhurungwe kwakare. Kozotiwo kwana mutare uku tine zvakaita semalodge, tiri kuita zvereal estate. Kozongoitawo kuHarare ikoko kune imwe shopping complex iri kuvakwa. Asi maprojects akati wandei zvavo anichitsama. Saa nenguva tichingoshingirira tichiedza kuti tirambe tichitarisa kumusha kuti patinenge tozoregedzawo mabasa atiri kushanda aya tinenge takuwanawo chekuti tibati tiri kumusha.
Muri kuzvikwanisa sei muri mhiri kwemakungwa kwamugere?
Zvazvinoita here hama dzangu ndezvekuti izvo kune mataurirwo ari kuitwa nevamwe kuti zvinonge zvichinetsa nekuda kwekuti kune vanhu vanogona kukuparadzira inopfuma yako kuZimbabwe. Ichocho hongu chingangova chokwadi, asi ini chandakadzidzawo zvangu ndechekuti ukanga wakaisa mari yako wakufunga kuti ndakuita business, hakuna kuti ukangopa vanhu mari woti itai kana kuti tengai mbudzi kana kuti isai mari mugrocery shop kana kuti project yaunenge uchingoita usingazvitarisi. Inini ndakaona kuti vazhinji vanhu vari kumba vakaona kuti apa pane mukana wekuba vangangokubira, especially kana usiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika. Saka inini zvandakaita ndezvekuti kune vanhu vese vanondishandira inini ndinenge ndichida feedback. I always talk to them. In digital now, vanondiudza feedback every day. I have to phone. Ndine vanhu vandinotuma futi vanonotarisa kuti zvakamira sei paground. Saka yese iyoyo inenge iri monitoring. Saka zuva nezuva ndinoudzwa kuti zviri kufamba sei. Saka hapana mareports anosiyana, plus vanoda kupota vachibvunzwa vashandi kuti mavapapi nguva nenguva vachikupa update. Because kana vasina munhu ari kuvatarisa vosipo muridzi, vanogona kungosara vachiita zvavanoda. You just make sure you are always there. Ndinofunga kuti zvinobudirira.
Sei makafunga kunotanga mabhizimusi ose aya kumusha kwamunenge musiri nguva zhinji?
Kumusha ndokwatakakurira hama dzangu. Saka naizvozvo hatina chinhu chingatikonishe kuti tiite maprojects kumusha kwedu kwatakazvarirwa sevana vekuZimbabwe. We understand kuti kune matambudziko anoitika hongu yezvinhu zvinosiyana, maonero anoita vanhu zvinhu zvinosiyana zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana-siyana. Asi tikati titarise nemaonero iwayo hakuna kwatinoenda. Saka zvakafanana nezvekudaiwo. Pandakaita zvemaprojects zvanambudzi nananguru, ndakangoona kuti kunyange dai zvikanzi hurumende iri zviri kukanganiswa zviri kuitwa sei, hazvibate-bate maprojects iwayo, anongoramba achienda mberi. Of course, pane matambudziko anozofanana nezvanana currency zveizvi zvinochinjwa-chinjwa. Asi izvozvo zvinowanikwa. Uyezve kana uri munhu ane chipo chemabhizinesi, unongoramba uchidi uchibata basa. Wosiyana naizvozvo uchingoonawo zviri kuitwa. Because imagine nyika yedu yakakura kai ine vanhu vakawanda. Saka zvingaite kuti iwewe uri one ndiwe wega ungosara une dambudziko. Saka there's so many businesses. Saka panenge pane matambudziko vanhu tinenge tinewo plan B. Taka make sure kuti mari dzedu dzakadi dzakachengetedzeka.
Tinoona kuti pose panoitika basa rakadai panosanganikwa napo nematambudziko. Matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuakunda sei?
Matambudziko atiri kusangana nawo iwayo kuZimbabwe ndekuti panyaya dzemari, mari zhinji dzaunenge uchishandisa imari dzako dzaunenge wakashanda ikoko kunze kwenyika uko. Saka kuZimbabwe kuti uwane chikwereti zvinoitwa dzimwe nyika, maloans hakuna. Saka you gotta fund everything. Saka you gotta be very wise. Kuri kuwana mari, you know, especially kuzvatiri kuita zvana wholesaling nemaretail zvinoda mari. Saka you have to make sure kuti everything, you know, stock yako zvakanaka, zvese shopu yakazara, nekuti vanhu havadi kupinda mustore isina chinhu, vanongotenderera vachingonyenyeredza. Saka iwe unofanira kutozadza zvinhu zvinodiwa nevanhu makastoma kuti vakwanise kuti kana vakanga vauya mushopu mako ivanowana zvirimo. Saka matambudziko ndiwayo yekuti hakuna mari yechikwereti, plus makarenzi edu anochinja-chinja, anombonzi zvai mari yayo ndiyo yacho iyeya makumanikidzwa nehurumende. Asi izvozvo takazvingwarira kuti kana takaya zvakadaro tetine plani yekuti ndozva kuti kana zvikanzi zvakuita zvokumanikidzwa-manikidzwa, you know, unongo chingoona stoku iripo imwe yacho unogona kungozongobvisawo uchingoona kuti zvakamira sei. Asi so far zvazvo hasati zvanyanyaita dambudziko, because kana izvo zviri kunzi vanhu vakunzi vashandise mari yakati, hasati zvanyanya kuita zvekuti zvinganyanya kuafekta vanhu vakanyanya kuwanda izvozvo. Kuda maybe mabig masupamaketi aya because ngaite dambudziko hombe, but it's a very small little population vanhu vanenge vane mari idzodzo. Vazhinji vanhu varikungoshandisa iwaya ma US dollars.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane nenguva.
Mashoko anengade kupa vana veZimbabwe ndeyekuti nyika yeZimbabwe nyika yedu ndokwatakazvarirwa. You know, tisatike zvedu kuti tiite ma business ikoko. Because kunyika kwedu, we are Zimbabweans, we know we have problems. Nyika nenyika ine matambudziko. Kune vazhinji varingonyepera vanhu vachiti musaise mari ikoko. Nekuda kwekuti mukanga maisa mari, mari yenyu yese inoenda. Inyaya yekunyeperana kuti vanhu vasaise mari. Because at the end of the day, matambudziko achapera. Plus izvezvi, mikana inongopota ichiuya vanenge vachiiwana vanayo. Saka kuZimbabwe unogona kuita mari. You can do your business. Takafambawo dzimwe nyika dziri muAfrica, mukuna Malawi, kupi kuna na Zambia. Kungoriwo netuma problems pano nepapo. But kana uchida kuti uite mari kuZimbabwe izvozvi mukana. Because Zimbabwe anochanza ma US dollars iwaya, saka ane more value. Saka kwese kuna na Zambia uko vari kuuya na Mozambique vachitodawo kuti vaone kuti mari iri munyika medu iyoyo vanoidawo nekuti ine value. Saka tisautike tichiti tichazodii tichazozvinja zvazodai zvaenda mberi because vamwe vazhinji vari kukura vanhu varikuda kuzoritaya. Saka izvino izvi vana veZimbabwe mukana watinawo sevana vemuZimbabwe kuti tiite mari tiinveste munyika yekwedu timbosiyana nezvekuti titarisane nezvematongo enyika because business nezvematongo zvakasiyana. Kana uchida kuita mari unogona kuita mari kana uri murimi unongorima zvakadaro. Nyika iyoyo inenge ine zviri kuitwa ichitongwa nezvairi kutongwa. Nema business unongoitawo usanyanya kuzvitarisa zviri kuitika kumuseruko. Iwo unoda kuita mari, saka munhu arikuda kuita mari hanei nezvikunetsa. Zvakafanana nemakambani mahombe chavo chavo aya vanana Shell nana BP vanogona kutopinda nyika iri kuitika hondo vachivhura maservice station vachimaina oil imomo. Havanyanyo zvitarisa izvi zvokuti ndiani ari kutonga. Munongoita basa sebasa sevana veZimbabwe mobudirira